Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu kunyana 27 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zeninga, ndiri muWashington DC, ndichiti ngezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Dare rapaiwo mutongo wekuti umbowo hwakapuwa nevafakazi hunokodzera kuti vasikala navamaiko vange vachipindura nyaya yemhosva iyi yavarunzi vakapara.
Dare ramajistrate muHarare nezuro rakarasa chikumbiro chevaimbo vemumiririri weZengeza West muparamende vaJob Sikala nameya wechitungwiza vaLove More Maiko munyaya yavo iri kumatare.
Sezvo mushandirwi asiri kuda kuti papodzero iyi, tatichitosangana tichiti matare achasangana mangwana, tashamiswa tichidzwa kuti matare atopostpona zvakare kechitatu.
Masangano evarayiridzi ari pasi pegungano reFederation of Zimbabwe Educators Union FOZEL akasangana muHarare nezuro achitarisa nyaya yekuti vaende kumushandirwi vachikakavadzana naye pamusoro pemihoro yavo nemashandiro avo. Vanofamba nemabhazi nemichovha vanoti vakatambirana nedanho remapurisa rekuwedzera nguva yechirongwa cheOperation Tame the Traffic Jungle icho change chichiitwa kubva musi wa12 mwedzi uno. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dare ramajistrate muHarare nezuro rakarasa chikumbiro chevaimbo vemumiririri weZengeza West muparamende vaJob Sikala nameya vechitungwiza vaLove More Maiko chekuti nyaya yavari kupomerwa yekukonzera mhirizhonga pamabai election eward 7 kuchitungwiza gore rapera iraswe richiti pane umbowo hunonangisa vaviri ava pamhosva iyi. Godwin Mangondla anotipa nyaya inotevera.
Rimwe remagweta evaviri ava vaFred Masarirevhu vati mutongi amai Yeokai Dzuda vakarasa chikumbiro chevaviri ava vakati vanofanira kupindura nyaya yavari kupomerwa.
Dare rapaiwo mutongo wekuti umbowo hwakapuwa nevafakazi hunokodzera kuti vasikala navamaiko vange vachipindura nyaya yemhosva iyi yavarunzi vakapara. Asi tinoona kuti dare rabvumawo zvakare kuti umbowo hwakanga huchipuwa nevafakazi ava hausi kuenderana. Pane pamwe pavaitaura zvinhu zvavanga zvisingaenderane kana kuti zvanga zvisiri consistent pachirungu. Asi dare raendererawo mberi nekuti ngavarambe vari muusungwa nekuti yati pane nyaya yekuti vange vachipindura.
Vanotiwo havana kufara nemutongo uyu uye vaita chimwe chikumbiro chekuti mutongo uyu uongororwe nedare repamusoro reHigh Court nyaya isati yaenderera mberi. Asi chikumbiro ichi hachinawo kutambirwa nedare.
Dare rati iro harikwanisi kuvapa chikumbiro ichocho kuti nyaya ipfuuridzwe nezuva riri mberi kuti vaite chikumbiro chavo cheHigh Court nekuti iro dare harikwanisi kumiswa kuti nyaya ienderere mberi nekuti mumwe wevasungwa aroda kuti nyaya iende kudare reHigh Court.
Nyaya iyi ichatanga kunzikwa musi wa24 mwedzi unouya. Vasikala navamaiko vari kupomerwa mhosva yekutema nematombo vatsigiri veZANU PF vaivi pamusangano panhandare yeZengeza 5 musi wa2 Chivabvu pamberi pesarudzo dzeby-election muward 7 kuZengeza kwekare. Nyaya iyi iri kunzikwa vamaiko vachibva kumba asi vasikala vachibva kujeri sezvo vakamirira kutongwa pane dzimwe nyaya dzekupesvedzera mhirizhonga nekukanganisa mapurisa kuita basa ravo zvichitevera kupondwa kweimwe nhengo yeCCC muzvare More Blessing Ali kuchitungwiza. Vasikala ndiwo gweta remhuri yamuzvare Ali. Mune imwewo nyaya yaive kumatare nezuro dare ramajistrate muHarare rakabvisa pamberi paro nyaya yeimwe nhengo yeCCC vaGodfrey Karembera avo vanozivikanwa nerekuti madzibaba veshanduko. Vakasungwa muna kurume gore rapera vachipomerwa mhosva yekuda kuputsa chivakwa chambuya nehanda icho chiri pakati pemigwagwa Samora Machel naJulius Nyerere. Nyaya iyi yakaraswa vakazonzi vaida kukonzera mhirizhonga muguta reHarare. Vakarembera avo vakaitwa kafira mberi nemapurisa vari muusungwa vanoti vanofara nedanho ratorwa neDare nekuti pange pasina umbowo.
Panyaya yangu yanga iri yechimudhuri chaambuya nehande icho ndakakwira padenga panjida kudambura mutsipo waambuya nehande. So ndakashamiswa kuti ko ini ndaizodambura atete vakukura dzaambuya nehande vacho. Vaifanira kuya vega kunotetsifa vega mukoti wetsumudza ruoko rwerudyi woti mwari ndibatsirei murume uyu aida kundidambura mutsipa ende ipapo ndaikutsikana but iye mupurisa aizotaurira seyambuya nehanda iye aiti ndaida kuvadambura zvinhu zvinonyadzisa muZimbabwe kushungurudzwa kwazvo isi maopozishini kuri kunyanya kuri kunyanya
zvichakadai meya vebhindura vajacob kwature vanovenhengo yeTriple C nemumwe wavo vajonathan kapasi avo vakasungwa nemusi wechishanu chapfuura vacharamba vari mutirongo kusvika nemusi wechina apo pachanzikwa chikumbiro chavo chekuti vabvise mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba panyaya yavari kupomerwa vaviri ava vachishandisa kambani yavo vari kupomerwa mhosva yekutadza kuita basa rekuchera chibhorani mushure mekubhadharwa zviro zvishanu zvemari yekubritain kana kuti £5,000 vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla.
Mamwe masangano evarairidzi ari pasi pegungano reFederation of Zimbabwe Educators Union FOZEL akasangana muHarare nezuro achitarisa nyaya yekuti vaende kumushandirwi vachikakavadzana naye pamusoro pemihoro yavo nemashandiro avo kana kuti collective bargaining iyo yavanoti vari kuramba vachinyimwa mvumo nemushandirwi anove hurumende. Masangano aya anoti ikodzero yenhengo dzavo nemushandi wese yekuti aende kumushandirwa achinokakavadza kuti apiwe muhoro unomukwanira. Masangano ari pasi peFOZEL anoti nhasi acharatidzirawo pamadande mutande uye achaita kuti agare pasi nehurumende inzwe zviri kudiwa nevashandi. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vaObert Masaroure avo vanotungamira sangano reATUS iro riri muFOZEL kuti tinzwe zvizhinji.
Takanga takaenda kumatare tichinochema nenyaya idzodzo tichiti matare atifoserewo labor minister wedu nehurumende yese kuti igadzirise mukaha uripo pakati pedu nemushandirwi kuti tinge tiine mukana wekutaurirana zviri tarisirwa neconvention 154 yeILO inokurudzira kuti nyika dzese dzipromote collective bargaining. Saka tasangana tichirovanisa musoro kuti toita sei sezvo mushandirwi asiri kuda kutipakodzerei sezvo matare ari kuramba achidhileya. Tatichitosangana tichiti matare achasangana mangwana tashamiswa tichidzwa kuti matare atopostpona zvakare kechitatu kuti hiyeri nyaya yemauto mangwana yakuiswa musi wa20 October. Saka tatinotsvaga mazano ekuti toita sei nyaya yekuti tiite collective bargaining tisamirire engency tisamirire magifts from the president tizviitirewo zvisungu sezvinokuti mwana wamuvashandi.
Chii chikuru chabuda mumusangano wamaita uyu vamasarauri?
Chikuru chabuda mumusangano wedu nhasi ndechekuti kubva nhasi zvichienda mberi varairidzi vese vari under FOZEL vachange vachitanga kusangana kumaregions kwavari vachiratidza kusafara kwavo netsira dzakasiyana siyana. Tanga tasunga kuti mangwana musi wa27 pachiitwa dare richinzwa nyaya yedu isu online tinenge tiripo tichiratidzira. Asi nenyaya yekuti nyaya yedu yapostponwa haichanzwikwe mangwana vatipa mukana wekutanga kuorganiza taakuenda kumacommunities kuti tichange tichibatirana pamwe chete sevarairidzi kuti tipiwe kodzero dzedu dzecollective bargaining tingaitei tisamirire kuudzwa kunzi livhi renyu rabviswa radzorwa ranzwai radai musanzi James yako kusanzi bonus rakamira sei zvinhu zvese izvi zvinofanira kunge zvichiitwa nhaurirano. Tikudawo kodzero idzodzo ndodzirikuwanikwa nevashandi nyika yese dzatiri kunyimwa ndokodzero dziri mubumbiro remutemo ndidzo kodzero dzinotarisirwa zvichiwanikwa neILO convention 155454. Saka tisaramba tichipusha nekuti taane nguva mangwana hatichaite online protest taane nguva yekuenda kuvanhu tichinoronga pamwe chete kuzvitofamba.
Munotarisira kugara pasi nehurumende here kana kusvitsa kuhurumende zvamasunga mumusangano uyu?
Zvisungo zvataita ndosanganisira chechiposhi kuti tiziise hurumende kuti ngai aligne mitemo yose section 19 section 20 section 31 ye public access act uye statutory instrument 141 of 1997 zvi aligniwe ne constitution kuti vashandi vaone collective bargaining right izozo tichaisa kwavari vachiziva tichava dada musangano yakwara tichitaura navo tichivazivisa asi tichakatsangana navo maboardroom asi vachazosangana nesu zvakare mumastreets tichiradza kuti mumuita kwedu hatikarambe tichiti tinodharirwa pekusakura pemaricho nemunhu asingadi kutaura nesu kana richo richidharwa kuti unosakura kusvika apa une mvumo yekuchema chema kuti ndima yemadhara yapurisa kudarika mari yamuri kundipa.
Avo vange vari mutungamiri wesangano reArtus iro riri muFozel vaObert Masaraure vange vari parunare kuHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vanofamba nemabhazi nemichovha vanoti vafarira danho remapurisa rekuwedzera nguva yechirongwa cheOperation Tame the Traffic Jungle, icho change chichiitwa kubva musi wa 12 mwedzi uno. Asi mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, vakazivisa kuti chawedzerwa nguva kusvika vazoona kuti chapedza basa racho. Vakazivisawo kuti kusvika nezuro vaive vasunga vanhu vanosvika kuzviuru makumi mana nematanhatu 46,000 uyewo kwasungwa motokari dzinosvika chiuru nezana rine gumi neina 1,114. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata munyori mukuru wesangano rinomiririra vanofamba nemabhazi nemichovha reZimbabwe Passengers Association vaPaul Makiwa kuti tinzwe maonero avo.
Tiri kuona kuti chirongwa chinonzi Tame the Traffic Jungle tiri kufamba zvakanaka zvikuru sei. Sezvo chirongwa ichi chinenge chakanangana namapublic service vehicles avo vanenge vasina mapepa anofanirwa kuti ange vainavo pavanooperata mumigwagwa. Asi zviri kuratidza kuti havasivo chete vakatarisirwa kuti vatevedze mitemo yomumugwagwa. Tinoona kuti pane dzimwe mota dzinofamba dzisina manumber plates. Kwozoita avo vavanoti matouting. Kwozoita dzimwe kudhiraivha kusiriko. Nokumwe kuchorwa kwemitemo mizhinji inenge ichitevedzwa mumugwagwa. Saka tiri kuona kuti mapurisa anenge ane basa guru apa.
Saka imi muri kuonawo mapurisa seari kufambisa chirongwa ichi nenzira yakanaka here?
Iwo mapurisa pavanenge vachiita maroadblock ngavaone kutiko naivo vanenge vari kudivi riri safe sezvatingataura kuti kuisawo masign police ahead, kushandisawo madrum akanaka pamwe chete namakonzi akanaka, kwete kuti dzimwe nguva vanozopedzisira vakungonhoka chero madrum avanhonga pamwe namatombo pamwe namataya avanenge vachishandisa mumugwagwa. Izvo zvinovaita kuti vange vasiri kurutivi rwakanaka rwakatarisana neself-health environment kumushandi wose. Izvo zvinogona kufambiranawo zvakare nepolice charter.
Tonzwawo kuti mabhazi anotakura vanhu mazhinji acho anonzi haana magwaro akakwana, panofambawo sei ipapo?
Tiri kuona kuti tina mabhazi mazhinji mamwe ari kufamba asina manumber plate, asina mutero, asina kana chaanenge ainacho. Mabhazi aya mazhinji acho akakomishinwa kubva muna 2019 kusvika pari nhasi. Nokudaro tiri kukumbira Minutes of Transport naMinutes of Home Affairs kuti vaone kuti mabhazi aya ari under Tegros upko kutiko atevedzerawo mitemo yomumigwagwa kuti asiyewo vanhu vachitakurwa vari muchimiro chakanaka.
Vamwewo vanofamba nemabhazi nemichovha tonzwa kuti vari kuchemawo kuti tave kunonoka nekuda kwekushayikwa kwezvinofambisa. Zvakamira sei muguta?
Kana iri nyaya yokutiko vafambi vari kunonoka kusvika kubasa pamwe chete navari kushandisa dzimota vari kunonoka kusvika kubasa, ichokwadi kuti vangangononoka pano nepapapo dzimwe nguva vachinonotswa nokuda kwamaroadblocks. Asi tiri kuti maroadblocks akanaka, ivo ngavabatirane namapurisa kuti vachengetedze upenyu hwavo.
Iyowo mitengo yakwira zvakadini? Tonzwa vamwe vachiti mari dzinobhadharwa dzaakuwedzerwa nekuda kwekushomeka kwaita zvekufambisa.
Kana takatarisawo panyaya dzemitengo kana kuti tingati mafezi, vamwe vangange vachiovercharge. Asi tiri kuti kune avo vana mapepa avo akanaka, ngavaregereka kusvika pavanoita overcharge, ngavangochaja mari inotenderwa sezvo ivo vane nguva yokugona kutakura vanhu kakawanda.
Kurudziro yenyu yochitiwa kudini?
Kuna avo vakabatwa vasina mapepa vatingati vari kunze kwomutemo, tinoziva kuti Motor Road Motor Transport Act inotendera kuti tive namamita detects namanani mita detects. Saka nokudaro vese avo vatingati vari kushanda vachita mushikashika, taikumbira kuti minister wetransport ngavatendere kuti vaende vanoregister kuti vatakure vanhu, sezvo tinoziva kuti ko iye zvino matransport ari kudikamwa munzvimbo dzakawanda, pamwe pasingasviki mabhazi, pamwe pasingasviki makombi. Tiri kukurudzira kuti vese avo vanoshandisa mumugwagwa ngavawane vachitevedza mitemo yomumigwagwa kuti vachengetedze upenyu hwavo.
Avo vange vari munyori mukuru wesangano rinomiririra vanofamba nemabhazi nemichovha reZimbabwe Passengers Association vaPaul Makiwa, vange vari parunare kuHarare neStudio 7. Uwandu hwevechidiki vari kuita zveungochani hunonzi nevari kuziva zviri kuitika huri kukwira munyika. Izvo zvinonzi hazvisi kufadza vanhu vakawanda munyika, asi masangano anomiririra ngochani anoti uwandu uhwu hunoratidza kuti ngochani dzava kukwanisa kumiririra kodzero dzadzo. Tobias Mudzingwa weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Mumwe muimbi wechidiki ane mukurumbira asina kuda kuti zita rake ridomwe anoti haachakendengi kuti vanhu vanotii pamusoro pekuva ngochani kwake.
Kunyange kustudio kwandinoenda kunogadzira manzi yangu vanozviziva kuti ndizvi zvandiri, uye havanditsoropodzi kana ndisarudza. Asi ndinoda kuita wekutanga kuzobuda upachena kuruzhinji rweZimbabwe, kunyanya kune vanoteerera manzi yangu, kuti vazive zvandiri chaizvo, nekuti mazuva ano zvave kutaurika kudarika kare.
Mumwe mubereki anogara muHighfield muHarare ada kudaidzwa nerekuti Maikuku anoti ane mwanasikana ane makore gumi nemapfumbamwe ekuberekwa anodanana nevamwe vasikana.
Ini ndakazoita kunzwa nemakuhwa muraini, vanhu vachingoti mwana wangu aiva akaremara. Handina kuzviisa mupfungwa nekuti vasikana vanotamba bhora remadzimai vanombodaro. Asi paakazosvika form 3 ndipo pandakatanga kuona kuti mapfekero ake, kutaura mafambiro neshamwari dzake dzaingova vakomana chete, zvainge zvisiri zvega. Ndakamboedza kurova nekutsiura sapana chazvikabatsira.
Mudzimai anogara muMbare muHarare amai Emilia Sandurwa vanoti kana munharaunda mavo vawanda vechidiki vari kuita zveungochani,
unopera simba ukavaona vakomana vasvinu vakapfeka uye vachitaura kunge vasikana. Mumakore adarika taingoona vashoma chete, asi nhasi uno hazvichashamisiri kuona ngochani munharaunda dzatirugara.
Mumwe murume wechidiki anogara kuHatfield muHarare Obei Maachi anoti chingochani chinonzi chine mari, naizvozvo vamwe vake vechidiki vave kupindana nazvo senzira yekuwana upfuma.
Mukuona chingoma mukutaura kwazvo ka zvinenge zvingonzi kana ukadana nemurume iwe uri murume kana kuti mukadzi iwe uri mukadzi, unogona kuwana mari yakawanda kubva kune wauri kudanana naye. Saka mukuona kwangu nemaomero aita zvinhu muZimbabwe, uyu mukana wave kutotorwa nevamwe chidiki kuti vaone mararamiro ari nayo.
Asi mutauriri wesangano rinomirira ngochani muZimbabwe, reGays and Lesbians of Zimbabwe kana kuti Girls, Tanatswa Gumbo, anoti uwandu hwengochani muZimbabwe huri kukonzerwa nekushinga kwengochani dziri kubuda pachena kuti ndozvadziri.
Chakonzera kuti vanhu verudzoro vaonekere kuvandutswa kwezivo kwaisambovheko kare, uye kutsigira kwekodzero dzevanhu kwaita kuti tive vanhu vasingatye uye vanofara nekupembera zvavari kunze kwekunyara nekutya kusvoropodzwa.
Asi vanozviti vanorapa vachishandisa mishonga yechivanhu uye vachimirira tsika nemagariro evatema, Mbuya Muchadura, vanoti havawirirani neungochani hwavatiwo hwatekeshera munyika.
Chakonzeresa kuti vana vaite ungochani inungo kuda zvinhu zvemahara. Asi muno muZimbabwe hatitendere, pachivanhu chedu hazvibvumidzwe. Saka tinoti isusu pasi neungochani vanhu ngavarorane.
Asi mufundisi paTheological College of Zimbabwe, Reverend Ray Motsi, vanoti vana vane ungochani havadi kuraswa.
Tinofanika isi vemachechi, tinofanira kutorawo mukana wekudzidzisa vana vedu zvakaipa nezvakanaka. Munhu wese anokanganisa sekutaurwa kweBhaibheri. Kana mwana wangu ini ndiri mufundisi akave homosexual, ndinomugamuchira semwana wangu kuti ihomosexual. Pata zvirevo kuti ndagamuchira homosexual wake waanenge achiita iwo.
Mukuru wesangano rinopa veruzhinji kusanganisira ngochani, zvikwanisiro zvepabonde reCenter for Sexual Health and HIV AIDS Research Zimbabwe amai Primrose Matambanadzo vanoti vacharambawo vachishanda nechikamu chevanhu ichi kuti vazvidzivirire zvirwere zvepabonde.
Makatarisa mumaguidelines eMinistry of Health varimo, lesbian, gay, bisexual, transgender community iri muma guidelines where kuti ma key populations are ari fanjodzi huru yekubatira utachiwana weHIV isusu ndo atinotarisa tikatatopa maservice iwayo.
Sangano rinoona nezvekudyidzana kwenyika dzepasi rese Redevelopment and Cooperation rinoti mugore ra 2019 munyika maive nengochani dzinogona kusvika zvikamu 10 kubva muzana kana kuti 10%. Kunyange hazvo ngochani dziri kunzi dziri kuwanda munyika, mitemo iripo parizvino haitenderi kuroorana kwengochani idzi. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Ko zvino tombo tarisa zviri mune mamwe mapepa nhau nhasi. Mupepa nhau reHerald mune nyaya iri kuti gurukota rezvekunze kwenyika vaFrederick Shava vakazivisa kuti Zimbabwe icharamba ichiruka mazano uye kutsvaga nzira dzekuti yopona nei zvisinei nejoko rezvirango zvehupfumi ravanoti vakatakudzwa nenyika dzekumavirira. Izvi zvakaziviswa kuseri kwemusangano wemakurukota ehurumende wakaitwa nezuro muHarare. Mubepa nhau reChronicle mune nyaya iri kutiwo mutungamiri wenyika President Mnangagwa vakarambidza makurukota ehurumende pamwe chete nevakuru vakuru vehurumende kuti vaende kunze kwenyika kunzendo dzebasa dzavanoti hadzina kukosha asi vafambire dzakakoshera nyika kana kuti dzine urongwa hwekuvandudza upfumi hwenyika chete. Hapana gurukota nemunyori mukuru achabvumidzwa kubuda kunze kwenyika panguva imwe chete sezvo izvi zvichizokanganisa basa remabazi ravo rakakodzera uye mabasa ehurumende. Kuzvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Vanhu ngavasatevedzera zvinyaya kutaura uyo anonzi Panganai uyo, Panganai Java uyo. Panganai Java akadhambiwa neZANU-PF mushure mekunge ati mbavha for ED. ZANU ikamurasa, ndozvinoita ZANU inokushandisa kaibva yekurasa. Akati akudzokera kuAmerica kwake kwakati amudara makafema muri kuramba zvenyembari makafema. Saka akushaya nzira yekudzoka nayo manje akutaura zvokuti purezidhendi wedu aona vafa. Aona vafa kuda kuvashuvidzira here kana ndo zvaari kuronga iye kuipa poison purezidhendi wedu kuti vafe. Saka veduwe zvinhu zvinotaura Panganai musazviteerera, ndo maprofes of doom havana chakanaka chavanobudisa mumuromo mavo. Ndatenda, ndini Joma paJobek.
Muri sei Studio 7? Ganipotake ndaseka, nganipedze kuseka. Zvinonakidza zvongochana zvenyizvo. Saka anonga ari maindiani ipapo. Muchanzwa umwe murume akamita, ndopatichazonerera. Dai vaimbomitisana manhu varume ivavo tinase kuzonzwirira. Ibudisa black boots, hakune black boots heroko kana red barretta. Kana zvanesa ipai vafana vezanu vanotamba navo zvinopera izvo. Ngavaende kunana America kwazvinobvumidzwa. Hatidi rabishi muZimbabwe isusu. Manje manje hwachii ipapo kuti murume umwe amitiswe ngoumweni murume ndokupusa zvokurura. Pasinazvo vamunangagwa ipai red barretta kana upa vafana vezanu zvinopera izvo.
Studio 7 magadii magadii wamunangagwa kunyara chachako havanyari. Mushure mekutora vana vavo vachivapinza mucabinet waisazve mumwe munhu rudzii wakadaiso. Kunyara chachako havanyari, ende vari kuti pamberi neZANU-PF wacho vachiona maitiro akamashura akadaiso, handifungi kuti misoro yavo inodhonza zvakanaka. Ngavafunge kaviri vaone kuti chii chiri kuitwa naMnangagwa.
Semrisei pastudio. Pakambouyawo vanhu veZANU-PF apo mumbovatibvunzirawo kuti zvavari kuti vakawina maelections, ko vanhu ava vari kusungirwei ko? Vari kusungwa vanhu nevari kuabductwa, vari kurohwa, vari kuteverere chii vanhu veopposition vakawina ivo? Ngavachiranga nyika iende mberi tione. Mumbotibvunzirawo vana mavhaza kuti zviri kufamba sei.
Mazwira sei kupastudio 7? Mazwira sei kwana Tononoka Wande? Vamwe semazwira sei? news za mauti buritira kapa Studio 7 hatichadzifarira. News za mauti buritira hatichadzifarira zengochani hizi. Mauda utufundisira wana wedu ngochani. Zvato nani kana mukaramba makadaro. Utukutadze kuteerera zvitori nani stereki. Pozi mauti tidzidzisira wana ngochani kana muchiburitsa ngochani pa studio, pa radio. Munoimba kungogara henyu muchisapotera nengochani dzenyidzo dzo. Isu no. Tazviramba izvozvo zvehungocha zvamauti buritira paradio. No.
Mangwanani pastudio mamuka sei? Ndoda kumboita zvangu pamuromo nhasi pavakomana ava vanozviti maganasi kwai totichengeta nyika. Varume mwaka nemakore zviri kufamba. Muchasiyira vana nhaka yei? Chavachazoona kuti baba vanga vari musoja. Nokuti nemazitembe enyu munofamba makapfeka mabharabharawo. Hurumende inotora kana mafa yopavo vamwe vanenge vapinda muami. Saka hapano rupawo kunozoradza kuti baba vanga vari soja. Taiti pangoda matembe wakuda vana vachazoona kuti baba vanenge vanga vava musoja. Zvomunotumwa muchinziro wavanhu vakademonstrira muchifuura vanhu nefuti. Munosiyira vana nhaka yenhamo. Nhaka yenhamo. Zvibvunze nhasi pauri kuti waunganidza pfuma yeye vana. Nokuti ukafa nhasi vana vako vanobata. Nokuti zvimari zvomunopiwa imimi tikatarisa magarden boy ari kuna South Africa uku anonohoresa masoja maviri.
Mangwanani akanaka pastudio 7. Ndinoda hangu kumbobvunza kuvanhu vezanu vanoti nyika inotongwa nevanhu vakarwa hondo. Ndinodawo kuziva pakati pevanhu ava ana magwaza neuyo anonzi Muturi Ncube uyu neuyo anonzi Mugwadi uyu. Ndinoda kuti mumbonditaurirwo vanhu vezanu kuti ndekupi kuhondo kwavakarwa vanhu ivavo. Ende ndopavanotaura inonzi nonsense. Ndopavanotaura inonzi nonsense vanhu ivavo. Nenyaya yekuti vanenge vachiti vari kushandira nhingirini ZANU-PF. Ndopavanotaura inonzi nonsense vanhu ivavo vandiri kutaura ivavo. Ana Magwaza, ana Mugwadi vese ivavava, nana Muturi Ncube vese ava. Ndudzewo kuhondo kwavakarwa kana muchitaura muchitika nemimwe mazano muchitaura kuti nyika inorwiwa nevanhu inotongwa nevanhu vakarwa hondo. Ndekupi kuhondo kwavakarwa vanhu vandiri kumenchena ivavo? Ndekupi kuhondo kwavakarwa? Mazano mani dai manyara mani matiurayira nyika mazano dai manyara manyarawo mani masuduruka mani.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina divi ratakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tinoda kukuyeuchidzai kuti musarebesa mazwi enyu amunotumira kuti vakawanda vawanewo mukana. Muchikamu chino tinotarisa nyaya dziri kuitika muno muAmerica. America yakanangana nekuvharwa kwehurumende mukupera kwesvondo rino kunze kwekunge dare reCongress ratora matano ropa rubatsiro rwakawanda zvakadini kunyika yekuUkraine nemashandisirwo emari munyika. Congress ichiri mugakava iri haisati yava neurongwa hwemashandisirwo emari uye kuti hurumende ichafamba sei mukubhadhara mamiriyoni evashandi zvinogona kumbokanganisa mabasa ehurumende. Tochitarisawo zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi sezvo nguva yedu yapera. Dare raMajor Street muHarare neZuro rakarasa chikumbiro chevaimbo vemumiririri weZengeza West muparamende vaJob Sikala nameya wechitungwiza vaLove More Maiko munyaya yavo iri kumatare. Mamwe masangano evarairidzi ari pasi pegungano reFederation of Zimbabwe Educators Unions for ZEU akasangana muHarare neZuro achitarisa nyaya yekuti vaende kumushandirwi vachikakavadzana naye pamusoro pemihoro yavo nemashandisiro avo. Vanofamba nemabhazi nemichovha vanoti vafarira danho remapurisa rekuwedzera nguva yechirongwa cheOperation Tame the Traffic Jungle icho change chichiitwa kubva musi wa12 mwedzi uno. Tabva tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi patichakupai chimwe chirongwa. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zeninga, ndiri muWashington DC ndokusiyai muina Chris Gande achikupai chirongwa cheIsindirele.